Namwazi tibundusi nokuti murawo uri munomo unozvikumbiro guru iro rakaitwa 2013 kunopa simba renyika yose Executive Authority of Zimbabwe kuhofisi yomutungamiri wenyika. Saka unongoita zvaanoda zvaanofunga ndozvinotaridza kuti nyange matare aanoita kuti tizoita mugaro wekuti izvo ndozvipfuma yake kana kuti nyika zvakangobatana hapana kujika.
Saka ndongoti muchidimbu muri kuti zviri pamutemo mubumbiro remitemo.
Nokuti ndiwo ane executive authority yezimbabwe havafaniri kunge zvakadaro, vanofanira kuva neexecutive authority yehurumende yezimbabwe.
Vachiri manzwa nyaya yatiri kukurukura nemhinduro yapiwa naDr Zembe, munotiwo?
Aiwa, ndinotenda kuti vaZembe vataura chokwadi kuti munhu ane simba rokuinvaita kuti ndinoenda nani nani, ikoko kwandinoenda kwakambomira sei, ndiye mukuru wenyika. Uyezve vanhu vanofanira kusepareta mukuru wenyika navana, mukuru wenyika namabhizinesi people. Vakangoziva izvozvo chete chete izvozvo, hapana dambudziko. Tinoona imo musocial media vanhu vanenge vachikomplaina vachiti ko izvi zvazoitigei zvazoitigei. Ndingada kupa mufananidzo kwamuri ikoko. Bill Clinton angava ari president asi mukadzi wakezve aiva minista. Toenda kuthe Kennedy family zvimwe chete, toenda kuthe Bush family zvimwe chete. Bush ari president, vana vanga vari magavena and so forth. Saka vanhu vanofanira kuseparata between business issues and family issues.
Dr Zembe, iyo pamuri kutaura pabumbiro remitemo apa pachizoonekwa pachiti mutungamiri wenyika anenge akuzofamba kana nemhuri yake vachiti zviri pamutemo, haisiwo panozobva here yatingati muchirungu conflict of interest?
Inotoripo, asi conflict of interest yacho kupokana kwezvinangwa kunotobva pabumbiro racho iroro. Harizi bumbiro rakaitwa navanhu vezimbabwe, ibumbiro rakanyogwa namapoka matatu ezvemutongi gurunyika asi rakazosara richiedzwa nemunhu mumwe waRobert Gabriel Mugabe. Saka rakazova bumbiro ravo nevavanoda mubato ravo.
Vachiri manzu, mataura nyaya yemuenzaniso yamapai utungamiri hweve kuAmerica, asi pane vamwe vanoti hongu vaigona kunge vaishanda nemhuri dzavo saizvozvo asi pasina nyaya dzeuori.
Handizivi kuti vanhu vanoongorora nezvamatongero enyika vanongoona uori kuAfrica chete. Izvezvi mutungamiriri weAmerica vaBideni zviri parekodhi zviri kuzikanwa kuti hondo dzavari kusapota idzi inyaya yomwana wavo ana malaboratories kuUkraine. Hauzi uori here hoho? Sinema here kuti Margaret Thatcher achitonga mwana wake akapinda mascandals egun smuggling? Chaiva chiizvozvo. Saka izvi zvinhu zvinotaurwa navanhu vasina njero nezvenyaya dzepolitics. Kuno kuZimbabwe hakuna uori, kana huriko ndosaka president vakatimba kuve nekomishini yei yecorruption. Kana anozva kuti kune uori unonomhanara ikoko action yotorwa.
Dr Zembe, powandudzwa bumbiro remitemo here kuti izvi zvisaitika? Nekuti veruzhinji havazoziva pari kunzi pari kushandwa mabasa ehurumende nepari kushandwa mabasa emhuri yekwamunangagwa.
Hondo ndozvinotodiwa kuti ruzhinji rudzike murau mukuru wenyika yavo, nokuti kubva kuLancaster House dare riyariya haizipendenzi hapana kuzosvitsakuvanhu.
Vachiri mumhanzi, powandudzwa here bumbiro remitemo kuti pange pachionekwa kupatsanurwa kwemasimba emhuri painogumira nepanogumira masimba ehurumende?
Constitution yeZimbabwe inoti mugari woga woga ari muZimbabwe ane zvitupa kana magwaro enyika muZimbabwe. Muzimbabwe ni iyeye anokwanisa kuita zvaanoda munyika.